This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Chivabvu 14, 2014.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusoro rinoti nyaya iri kupomerwa mumiriri weBigita West vamunyaradzi kereke yekubata chibharo mwana ane makore gumi nerimwe ngaitongwe nematare hurumende isingachuchisi nyaya iyi.
Committee of Information and Media Panel of Inquiry yoshushikana zvikuru nekushomeka kwemadzimai pamwe nevechidiki vari kupinda mumisangano yayo.
Vanhu vanodarika mazana maviri vanofa munjodzi yaitika mugodhi wemarasha kuTurkey.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiva kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vaHappiest Joe vapa mutongo wekuti muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vanyore tsamba yekuti havasi kuzochuchisa nhengo yeparamende inomirira Bigita West vamunyaradzi kereke pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mwana aive nemakore gumi nerimwe makore mana apfuura. Mwana uyu anonzi akabatwa chibharo muna 2010 kumba kwavakereke kubva inona muHarare. Asi vakereke vanoti munhu chaiye ari kuda kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya ndivaive gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono. Vakereke vaive chipanga mazano chavagono asi vaviri ava vave makarasi onani. Vagono vanoti mashoko ekuti vanoda kusvibisa vakereke ndeemugotsi matsuro. Vatomana vakanyora tsamba iyi iyo inonzi Certificate for Private Prosecution zvinenge zvoreva kuti magweta emwana uyu anenge ochuchisa oga. Ofisi yavatomana yakaramba kuchuchisa nyaya iyi ichiita hapana humbowo izvo zvakapa kuti vari kufanochengetedza mwana uyu vaFrancis Maramwidze vakwire kudare iri.
Vatomana vaudza Studio 7 kuti vachiri kumbozeya mutongo uyu nekuuyisa pachikero vasati vatora matano. Tabata gweta riri kumirira mwana uyu vaCharles Warara avanoti vatambira nemufaro mutongo uyu.
Maonero angu ndekuti kwanga kusina cooperation tingati kubva kusaidi rekwaprosecutor general nekupolisi kwachona. Polisi vaimbotipindura tsamba but kwaprosecutor general the vakangotipindura kamwe chete patsamba dzakawanda dzatakavanyorera tichibvunza kuti nyaya iyi sei isina chiri kuitika pairi. Vakazongopindura kamwe chete patsamba dzakati wandei. Nokufamba kwenguva nyaya iyi yakatorawo nguva nekuda kwokuti taisaziva kuti chii chiri kuitika kuseri ikokoko kunze kwokuti vatotipindura ivo vanga vasingatipindure. Saka yakatora nguva nokuda kwokuti isusu taisanzwisawo kuti vari kuitei ivo vasingatipinduri. And nokuzoita kuti takaenda kukoti koti ikazongotorawo nguva kuti nyaya yacho izopinda mukoti. Saka pazvino zvatorawo makore akati wandei kuti izopera kutongwa kwayo.
Kazhinji nyaya ikatora nguva yakareba kudai isati yatongwa zvapupu zvimwe zvinenge zvaakuti haa takanganwa zvimwe zvakaitika. Hamusi kutyira kuti zvinokanganisa here nyaya yenyu?
Zvinogona kudaro zvinogona kusadaro zvichienderana nekuti nyaya yacho yakamira sei pamapepa nepakuziva kwevanhu vakataura kuti pane nyaya. Tisati taziva kuti vanoti kudii madetails because mapepa ari kumapurisa dhoketi rine mapurisa. Saka mawitness tinozongoziva kana taataura navo kuti vanotirangarira here zvose. Asi zvine dambudziko rokuti nekufambawo kwenguva vanhu vanokanganwa zvimwe zvinhu zvichiita kuti nyaya ibve yatoneta nekuda kwokuti vanenge vasarangarire zvese zvakaitika.
Pane kakumbotyisidzirwa here kamuri kuitwa imi kana kuti vamuri kumiririra?
Tiri tasa nenyaya yekutyisidzirwa pane kupita kwakamboitika kumashure not parishino kumashure uko takambo takusungwa inini ndakambo takusungwa michinzi ndini ndakapara mhosva iyoyo yachinjwa yakutarisana neni mapurisa akatomboenda wokumba kweclient yangu achinotaura naye achiti dai warwerera lawyer wako panyaya iyi wachinja nyaya yatarisana neni pamaererano nekunyorwa kweimwe tsamba yakambonyorwa ichinde accuser inini kuti ndini ndanga ndatadzirava navo but iyo client yangu akaramba akatopopotera mapurisa aya vanga vasiri mapurisa vedikava vaitori vakuru vakuru vekumapurisa masuperintendent nevamwe vakadaro vakatoenda kumba kwavo vakatiita meeting ndikatozofonerwawo nemumwe aitonzi chief superintendent akatondibvunza kuti iwewe nyaya iyoyo toda kuti unze vana ivavo vacho tizovataura navo nekuti vanoda kuti vakuaccuse ndikati hazviiti nokuti inini ndine loya ravo kana manga muchinde accuse maitai makatotaura nevana vacho kudhara
gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa chibharo navakereke vachaus harara vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gweta ravakereke valouis uriri avo vari kuti vachiri kumbozeya nyaya iyi nemamwe magweta avari kushanda nawo
ndapuwa mutongo uyoyo manheru ano nemagweta vanga vandituma kuti ndimiriro yavakereke ndichiri kuisa pfungwa dzangu pamusoro pejudgment iyoyo kana ndapedza kudaro ndichavapawo mazano andingavape naizvozvo handione zvakakodzera kuti ndinge ndichikurukura maererano nejudgment iyoyo kumapepanhau kana kune vemawairos
asi pane mukana here wekuti munokwanisa kudzokera kumatare muchipikisa mutongo uyu
ya pane zvizhinji zvinogona kuitika asi kutaura kwandaita handingape handingape statement izvezvi sezvo ndisati ndaconsider judgment yacho uye ndisati ndapa advice yandanzi ndipe
asi makwanisa kumbotaura here navakereke
hongu ndataura navo ndiri kuziva zvavari kushuvira asi iniwo segweta ndinofanira kurava judgment yacho ndoona kuti mutemo wakamira sei ndozovapa mazano maererano nekuti mutemo unenge wakamira sei
izvi zvingazotora nguva yakaita sei kuti tizokufodherai zvakare tichibvunza kuti mazitora danho ripi
handizive zvimwe mangwana zvimwe kusvera mangwana
gweta ravakereke valouis uriri vari parunare muharare tabatawo muzvare Betty Makoni vanoshanda nesangano reGay Child Network avo vanga vachirwira kodzero dzemwana uyu vachiti nyaya iyi inofanira kuti inzwikwe nematare edzimhosva
ini ndinoti vayamura mweya wemwana wanga uchitambudzika mwana akatambudzika mwana mudiki angaine makore 11 vakashungurudzwa mumhuri iyoyo vakashishidzirwa saka tiri kutotityisa ndechekuti seiko prosecutor Tomana asina kuona kuti imhosva rape tinoiti class A crime kureva kuti imhosva yakakurisisa muZimbabwe saka yaisatombofanwa kunge ina Tomana yaifanwa kunge ina magistrate wekuHighlands saka maripota andinawo anobva kuna chiremba anobva kumapurisa mapurisa nachiremba vanhu vanoshandira hurumende vakatoita basa ravo vakaona mhosva iripo neumbowo hwese hwakakwana saka papa sisina kuti ningi anonzani Tomana obata nyaya yoregera kubatwa namagistrate saka zvinhu zvachona ipapa hazvina kunyatsoti twasi kuti tione kuti seiko prosecutor ariye anototora nyaya nokuti prosecutor ndiye anotofanwa kunge ari mumumiririri wemwana saka azotoita patozoitwa basa rangachifanwa kuitwa makore maviri apfuura
semaone renyu chii changa chichikonzera kuti nyaya iyi isaendeswe kumatare
munoziva nyaya yakereke inyaya isinei nezvekuita nechidanho changa inacho navareserve bank Gideon Gono hazvinei nematongerwo enyika saka apa anga amunhu ari kuda kungwara kuda kuchitora kuti inini ndazonzi kwakati kwakati kwakati
avo vanga vari mukuru weGay Child Network muzvare Betty Makoni vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC kuti tinyatsonzwisise mafambiro emutemo panyaya iyi tabata vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vachitungamira bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vamaduku vanotsanangura zvinoreva Certificate for Private Prosecution
zvinoitika pamutemo wenyika ndezvekuti nyaya dzekuendesa vanhu kumatare nemhosva yekuti akapara mhosva yakati dzinongoitwa nestate nyika ndiyo inokwanisa kusungisa munhu yomuendesa kumatare yomuprosecutor muchirungu. Asiwo kana ivo vestate vasingadi kuendesa munhu anenge akapara mhosva kuti hauya tisoda kuti atongwe, vanokwanisa kukumbirwa nemunhu anenge aine nyaya yepamoyo kuti aiwa nyaya iyi hamungaeregi kuti aiwa, saka chitaurai kuti hamusi kuda kuprosecuta munhu. Vanofanira kuzvinyora pasi izvozvo kuti ha, uyu munhu makamuti henyu makamupomera mhosva yakati yakati yakati, taiongorora hatisi kuda kuienderera mberi nenyaya iyoyo. Vanofanira kuzozvinyora pasi kuti havasi kuda kuenderera mberi nenyaya iyoyo. Kana vataura kuti havasi kuda kuenderera mberi nenyaya iyoyo, zvinopa mukana kuno umwewo zvake munhu kuti ah, sekuti hurumende yati haisi kuda kuenderera mberi nenyaya iyi, inini hangu ndaakuda kuenderera mberi nayo. Inonzi private prosecution, munhu anotendedzwa asi munhu iye anofanira kunge aine chekuita nenyaya iyoyo.
Vatomana vanokwanisa here kupikisa iwo mutongo wapiwa nedare repamusoro?
Vanobvumidzwa kupikisa mutongo uyu mune dare repamusoro. Munhu wese akatongwa nehigh court ane mvumo yekuti kana asina kufara nezvatongwa nehigh court anoenda kune dare repamusoro rinonzi supreme court. Saka vatomana saattorney general vane mvumo iyoyo kuti ayo matonga enyu kuti ndofanira kumanikidzwa kuti nditaure ndinyore pasi kuti handisi kuda kuendera mberi nenyaya iyoyo. Havasi kufara nematongerwo azvaita, vanobvumidzwa kuenda kusupreme court, saka vanokwanisa kuenda kusupreme court.
Ko ivo vakereke vanokwanisa here kupikisa izvo zviri kukumbirwa nevari kuda kuvachuchisa?
Vakereke vanozopinda panyaya yekuti kana certificate yazopiwa naattorney general, munhu iyeye anenge azosimuka ati oraiti hurumende yakati haisi kuda kuendesa kukutonga nenyaya iyi, ini ndaakuda kuti utongwe, ndii ndaa kuzviita, ndaane mvumo yokuzviita, vanokwanisa kurambirana nemunhu iyeye kumuti ayo ndiwe ani wewe une chii panyaya iyi uye hauna. Vanokwanisa kurambirana nemunhu iyeye yotove voendesa kukoti nyaya iyoyo, koti inokwanisa kuramba kana kuwirana navo.
Muzvinafundo Love Mo Maduku vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vachitungamira bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Committee of Information and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI iyo iri kutenderera nenyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemaburitsirwo enhau munyika inoti iri kushushikana zvikuru nekushomeka kwemadzimai pamwe nevechidiki vari kupinda mumisangano yayo. Sachigaro wekomiti iyi vajeff nyarota vanoti hazvinakidzi kuti nyaya dzine chekuita nemadzimai kana vechidiki dzipedzesere dzopindurwa navana baba vanove ndivo vari kunyanya kupinda misangano iye. Vanyarota vanotiwo komiti yavo yakasunga kuti vasataure nezviri kubva muvanhu sezvo vasiri kuda kufumura zvichange zviri mugwaro ravachaburitsa muna Nyamavhuvhu kana vapedza chirongwa chavo, asi vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka chose. Svondo rinouya komiti iyi iri kutarisirwa kuita misangano mumatunhu eMashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central yozopedzisira nemuHarare. Ngatinzwei hurukuru yataita navanyarota pamusoro peurongwa hwavo uhu.
We have taken a decision not to provide the media with a regular update in the form of reporting on what has transpired at our meeting. We believe that this preempts our final report. We wish to appeal to the public to be patient. We will submit our report at the end of July.
Vanga vari sachigaro weimpi vajeff nyarota vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
tine zvidzidzo zvatiri kuitisa vatungamiri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiuya kumasvingo. Vanotungamira dzatinoti radio dzenharaunda, macommunity radios. Havasi kumasvingo chete, asi pane 13 community radio stations.
Tichakupai nyaya yemacommunity radios muchikamu chedu chinotevera. Asi iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Ukraine iri kuita hurukuro dzerunyararo nhasi. Zuva rimwe chete vanhu vari kutsigira Russia vauraya mauto manomwe emunyika iyi kumabvazuva kweguta reTramatorsk. Hurukuro idzi dziri muurongwa hwesangano reOrganization for Security Cooperation in Europe. Mutungamiri wehurumende yemuUkraine vaAsini Yatsenyuk, nhengo dzedare reparamende pamwe nevatungamiri vematunhu vari kupinda musangano uyu, asi vari kutsigira kupatsanurwa kwenyika iyi havasi kupinda muhurukuro.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubatsira mukutsvaga vanhu vapona munjodzi zvichitevera kuputika kwaitika pagwenya remagetsi pamugodhi weMarasha kumavirira kweTurkey. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere vafa mutsaona iye. Iyi tsaona inotyisa kuitika mumigodhi munyika iye. Mutungamiri wehurumende yemuTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vaudza vatori venhau kuti vashandi zana nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vavharirwa mukati memugodhi uyu.
Philippines inoti China iri kuratidza kunge iri kuronga kuvaka nhandare diki yendege kana kuti kamba yemauto munzvimbo iri pamakakatanwa yemusouth China Sea iri kunzi nePhilippines pamwe neChina ndedzayo. Bazi rezvekunze kwePhilippines rinoti mapikicha atorwa nesatellite anoratidza kuti China iri kubvisa tsvina nezvimwe zvinhu ichizviisa paJohnson Reef murongwa hwayo hwekuedza kuwedzera nzvimbo yekuvakira kamba iyi. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Nhengo dzemasangano gumi nematatu ari kuda kuumba nhepfenyuro dzekumaruwa kana kuti community radio stations dziri kusangana kumasvingo kumusangano wemazuva mashanu uyo unotarisirwa kupera nemusi wechishanu. Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vaGift Mambipiri vanoti sangano ravo rakaronga musangano uyu nechinangwa chekudzidzisa nhengo dzemasangano ari kuda kutanga nepfenyuro zvinotarisirwa kunge dzichiita kana dzichinge dzazotanga kuita basa. Munyika mune nepfenyuro dzemumaruwa makumi maviri neshanu dzakamirira kupiwa maresinesi ekushanda. Kwapera makore gumi nemana paiswa mutemo unobvumidza kuti nepfenyuro idzi dzipiwe maresinesi, asi kusvika pari nhasi hapana vati vapiwa magwara ekuti vashande aya. Ngatinzwei hurukuru yataita navamambipire.
Tine zvidzidzo zvatiri kuitisa vatungamiri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiuya kumasvingo. Vanotungamira dzatinoti radio dzenharaunda, macommunity radios. Havasi kumasvingo chete, asi pane 13 community radio stations dziri represented pamusangano uwowo wezvidzidzo zvakatanga musi wemandi kusvika musi wechishanu. Vari kudzidza maererano nemashandisirwo akanaka nepfenyuro dzenharaunda, zvikuru sei mukusimbisa nokuvaka nharaunda dzavanogara. Vangaite sei kuti vakwanise kuchengetedza nekuumba nharaunda dzavo vachishandisa macommunity radios? Iyo community radio tinoti it's a non-profit entity, but mari inodiwa tinozviziva. Nokudaro vangazvikwanise sei kuti nerimwe rutivi vari non-profit making, on the other hand vari kukwanisa kuzvisasteina? Asi zvikurukuru zvavari kutiva ndezvokuti community radio inorarama mumurawo wenyika semuno muZimbabwe. Saka vari kutidzira zvinoenderana nemitemo yeZimbabwe, kubata kwainoita, kusunga kwainoita nekukurudzira macommunity radio station.
Tinoona kuti pane nguva pachitaurwa nenyaya yemacommunity radio station aya, mungatudza kuti pane ava kushanda here pari nhasi?
Dza 14 years now kubva patakaita mutemo watingati webroadcasting services act waiparura waro wekuti hurumende ikwanise kulauncha macommunity radio stations, asi kusvika nhasi uno hapana yati yaparurwa zviri pamutemo yakwanisa kushanda ichipepfenyura. Tingori nedzakatanga gadziriro for the past 14 years dzakangomirira kuti hurumende idzore mwoyo igosunungura masaisai.
Muchimbonzwawo kuhurumende, zviikonzero zvipi zvavari kupawo kuti vanonoge kupa maresines?
Tiri kugara tichitaura pano neapo nehurumende, asi ndingati zvikonzero zviviri zviri kunyanya kuvasunga. Chekutanga, kushaya nzwisiso yekuti chinombonzi community radio chii uye inobatsirei, inoshandei mumagariro evanhu. Chimwe chikonzero chechipiri kungotya kawo zvako kwavainako kuti zvino tikawana chinhu chinyowani ichi hachizonge chichizoshandiswa here kuti woongorora nekutarisa mabasa atiri kuita.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Association of Community Radio Stations vaGift Mambipiri vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekunzi mvura yemumaguta nemumaruva iri kusvibiswa nemamwe makambani pamwe nemakanzuru emunyika.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi Live Talk, mofona international access code yenyu panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika.
Vateereri, tokupai hurukuru yataita nemutungamiri weCommittee Information and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI vaJoff Nyarota pamusoro pematanho avari kutora muurongwa wavari kuita wekunzwa pfungwa dzevanhu.
Ndingatenda chaizvo vanhu vanoteerera studio yenyu vakaona kuchivanzwe kuti programu yedu haisati yapera sekuripotwa kwazvakaitwa mune rimwe bepanhau. Isu wese ndotanga tiri kupedzisa kumadhebhereland, kwete kupedza programu yacho yese. Programu ichiripo yakatowandisa.
Tinoona kuti matenderera munzvimbo dzakawanda muchisangana nevanhu. Mungakwaniso here kutipawo zvizhinji zviri kusimudzwa nevanhu pfungwa dzavari kukupai mamuri kufambawo?
Izvi takambenge tiri kuzviita, asi takazofunga kuti tichiregera kudaro tingoita basa redu muchinyararire kuti pasave nekutaudzana nekukakavadzana. Nekuti tikataura kuti vanhu vari kuda nhinga yakadai zvinokonzera kugumbuka mune vamwe. Saka tiri kukumbira vese vemapepanhau nevenhepfenyuro kuti vangokurukura maererano nekwatiri kuenda. Tisakurukure zvatanzwa oro zvatiri kutaurirwa nevanhu, nekuti izvozvo ndiwo musimboti weripoti yatichazoburisa.
Ko, panyaya yekushambadzwawo kwechirongwa muri kuwana vanhu vaine ruzivo here nezverwendo rwenyuro?
Kwekutanga ichokwadi vanhu vanga vari vashoma, ende vaitotaura nyaya iyoyo yekuti matitsika tisiri nyakunyatsoudzwa. Asi nekufamba kwenguva zvinhu zviri kuita nani chaizvo, zvekuti patanga taakuwana Bulawayoko mahova anga achizara. Chimwe chichemo chatiinacho chamungatibatsira kuparadzira muvanhu ndechekuti tine kutsutsumwa nekuti madzimai haasi kuuya akawanda. Tine rimwe boka pakati pevanhu vedu veimbi riri kuita basa rezvemadzimai chete, vari kutsutsumwa kuti madzimai haasi kuuyawo, vari kuuya vashoma shoma. Nyaya dzemadzimai dzopedza dzotaurwa nevarume, zviri kutoitika izvozvo. Saka tine chichemo chekuti dai madzimai vauyawo vakawanda vazvitaurire vega nhuna dzavo zvinovanesa nezvavanotarisira, zvido zvavo munhepfenyuro, zvido zvavo mumapepa, ngavauyiwo vataure. Tiri kutsutsumawo kuti nekuti vechidiki havasi kunyatsouya zvinotifadza.
Vanga vari sachigaro weimpi vaJoff Nyarota vari parunare muHarare neStudio 7.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vari kutarisirwa kupinda muurongwa hwekudzidza pamwe nekupangana mazano munyaya dzekutanga mabhizimisi anoshandisa unyanzvi. Urongwa uyu huri kutarisirwa kuunza unyanzvi munyika uye huri kuitwa pasi pechirongwa cheHypercube. Mukuru weHypercube muzvare Irene Chikumbo vanoti urongwa hwavo hwava padanho repamusorosoro uye hunotanga nechishanu uchipera nesvondo. Muzvare Chikumbo vanoti imwe nyanzvi yemuAmerica munyaya dzekutanga mabhizimisi eunyanzvi kana kuti eumetura vaFahad Hassan vatori munyika umo vachange vachipawo veruzhinji ruzivo rwavo. Ngatinzwei hurukuro yaita muzvare Chikumbo naGibbs Dube weStudio 7.
Tiri kukoka vanhu kuti vauye kuHypercube Technology Hub tiri kuedza kuti mayouth tuye titese tounganidza toita zvemabhizinesi maidea munenge munawo kuti tipe kuti Zimbabwe iite nyika yakanaka.
Saka munenge muchifunga kuti vanhu vachaita sei kana vachiuya ikoko, vachabhadhara?
Pane maticket anenge achitengeswa amwe $30 ndevanoechikoro mauniversity students vanongofanira kuuyawo nemastudent card avo. Then kune majeneral ticket anenge ari $60, saka ticket yacho inenge ichikavha maweekend yese. Panenge pane chikafu nemadrinki nemamentors acho. And panenge pane kabhegi ka startup kit yatinenge tichikopa vanhu nematools ekushandisa during weekend yacho. Then panenge matickets akasponswa neamwe makampani ekuno kuti vamwe vanenge zvakabata-bata pamanyaya yemari pane mastudents akasponswa.
Ko mastartup acho aya anenge ari chii?
Masasma temporary organization ka kana munhu ane idea yake yaakuda kuti ibudirire ka. Zvatikuedza kuita nestartup weekend is tikuedza kuti mayouth auye nemaideas avo toungana toedza kubatsirana kuti idea yacho ibudirire. Saka paweekend pacho tinenge tine mabhizinessmen emuno muHarare anogona kutibatsira vakambotangawo mabhizinesi avo vari mayouth. And yeah, vongoedza kutitaurira kuti izvi zvinoitwa izvi hazviitwi.
Mukuru weHypercube muzvare Irene Chikumbo vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7.
Vateereri, Studio 7 iri kukurudzira kuti imi munge muchisarudza shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore rino ra2014. Sarudzai kubva pamubati wepagedhi, munwisi, mutambi wepakati nadefenda kubva pashasha dzenyu dzemuAfrica.
Kuvhota kunotanga mangwana 15 chivabvu kuchipera musi wa12 chikumi. Munogona kuvhota panhare mbozha paindaneti kana kutumira maSMS mazita evatambi vamunenge masarudza kunhamba dzinoti 001-202-670-1867. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Dare repamusoro rinoti nyaya iri kupomerwa mumiriri weBikita West vamunyaradzi kereke yekubata chibharo mwana ane makore 11 ngaitongwe nematare hurumende isingachuchisi panyaya iye.
Committee yeInformation and Media of and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI yoshishikana zvikuru nekushomeka kwemadzimai pamwe nevechidiki vari kupinda misangano yairi kuita mativi mana enyika.
Vanhu vanodarika mazana maviri vanofa munjodzi yaitika mumugodhi wemarasha kuTurkey. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya mina Sandra Nyaira na Chris Kandem.